vashaura nevatori venhaume harare nhasi sadigaro wezek amai Priscilla Chigumba vati komisheni yavo haisi kuzobudisa gwaro revavhoti rine mifananidzo yevanhu vakanyorisa kuvhota mutsarudzo dzemwedzi unouya. Amai Chigumba vati komisheni yavo iri kutyira kuti mifananidzo iyi inogona kuzoshandiswa zvisirizvo.
Vari kuti vari kuda voters roll rine mapicture, vari kushandisa ivo kodzero yavo yekuti isine kodzero yekuziva chero zvese zvatinoda kuziva zvinoitwa nechero bato rinoona nezve yatingatiyo public interest. Vari kutiwo havasi kuda nemapicture avo, vari kuti isusu hatingashungurudzwe nemabato ezvematongerwo enyika anotigogodzera masuo vachiti vari kuda kuona kuti mapicture edu aya ndiwo here mapicture ari pavota. Ava vari kuchemawo vachiti inini seZimbabwe Electoral Commission pamakatora mapicture edu nemafingerprints amuna kumbotiudza kuti muchapa vanhu, nekuti kuchaita makoronyera, kuchaita mbavha, kuchaita matsotsi. Already munenge mavapa mazedu, mavapa madate of birth, mavapa maadresi. Mukazovapa mapicture edu kana muri dzedu dzinosara kumba tichienda kumabasa dzinenge dzisina kuzosununguka, hatizoshanda. Takadekara tichitya kuti pamwe mhuri dzedu dzaingwa nematsotsi aya awana chii zviri pavota zvoko. Saka isu takazotaurawo navana mazvikokota vemutemo vakatipaura kuti aiwa, ini sebato rinoona nezvesarudzo, chiregai kuita mufananidzo yevanhu. Zvazviri pamutemo kuti panofanira kuitwa zita, poiswa kero yemunhu, poiswa zuva raakazvarwa. Ini chiregai kuva pachi mufananidzo yevanhu, nekuti zvingazoshungurudza maregistered voters. Saka isu takatorawo kurayirwa kwatakaitwa nana mazvikokota vemutemo, takambenge tabvuma, handidi kunyeba mavambo, kutaiwa isu sevanhu tiri kuda kuti zvinhu zvese zvinge zvakajeka, hatina chatiri kuda kuviga kana kuwandisa. Ndokunge tambobvuma svondo rakapera. Asi takazoingoona ana mazvikokota vakataiwa musadaro, saka isu hatichabvuma.
Kunyange hazvo mamwe mapato anopikisa achiti haasi kukwanisa kunyatsopenengura gwaro revavhoti nemhando yariri, amai Chigumba vati gwaro iri rinopenengurika zvakanaka, uye vati rakagadzirwa nemhando yekuti hapana anokwanisa kuchinja chinhu pariri.
Tiri kuti zviri kutaurwa nevatauri vari kutaura ava ngazvichenjererwe nevazhinji vemunyika yeZimbabwe, nekuti vamwe vacho vanotaura zvavanotaura vachienderana nezviri kuitika kumapato avo akasiyana siyana. Isusu ndisu bato rakapiwa kodzero nebumbiro remutemo kuti tigadzire chinonzi voters roll, tinyore pasi mudhadhadha wemazita evanhu vese vachaenda kusarudzo, tichitaura kuti vanhu vedu izvo vasvika 5.6 million vari kuenda kusarudzo. Vakatadza kupinda pasarudzo ya2018, nhamba yavo ndeyakati, vachapinda ku2023. Saka toda kukurudzira vanhu vemuzoba, musateereri. Handiti munoziva kuti kana muraini chemutemo ukaenda kutsini, kune vamwe vanosvika vachisvika kutaura kuti nhasi kumba kwangu ina handi kubika sadza, vana vangu vari kuswera nenzara. Asi ukazoenda kumba kwavo masikati unoona vachita sei, vachitya sadza, vachitoguta. Saka ngatisateererei manyepo anotaura, ngatizvitsvagirei tega. Munhu wega wega wemuzimbabwe ane kodzero yekuzvitorera voters roll, ozvitarisira. Kune vamwe vasinganyatsonzwisisa kana kuziva kuti chinonzi computer program anochiita sei. Ivavo ndovati kuti huyaiko uno kuZimbabwe Electoral Commission, kuna ana mazvikokota vedu vemakombyuta. Kana musingazive macomputer program, kana musingazive kuti unoresecha sei, unoritarisa, isu basa redu takapiwa rekuti kana yakunzi final voters roll inofanira kunzi searchable, inofanira kunzi analyzable. Zviri kureva kuti unokwanisa kuti ukapinda mucomputer program imomo wotora chiri kumusoro kuwochibvisa wochiisa kuzasi, kana chiri papage 1 wochiisa kupage 2. Chausina kwanisa kuita chiri kudzima zvakanyorwa pafinal voters roll nokuti hazvitendedzi nemutemo. Saka it's searchable, it's analyzable, but haidziniki. Saka vazhinji ndo zviri kuvagungura, nokuti vanenge vaine chinangwa chekuti vanodzima, votanga kunyebera vanhu kuti zvanga zvakadai izvo zvisina kudaro. Saka isusu takachibikawo nenzira yana mazvikokota vanoona nezvemakombyuta kuti vadzimi vaive vada kudzima vasaramanyika vari kutadza kuchidzima, ndozve kuvashungurudza.
Amai Chigumba vazivisawo kuti vose vachada kuvhota vasiri munzvimbo dzavanogara musi uchaitwa sarudzo kana kuti postal voting vane mukana wokuzivisa komisheni yavo musi wa28 Chikumi usati wadarika.
Postal vote, chinhu chinonzi postal vote ikodzero yemunhu anoshandira hurumende yeZimbabwe kunze kwenyika, ikodzero yemunhu toti mauto, toti mapurisa, toti kana macivil servant, ikodzero yemunhu wese watiri kutaura iye zvinezvi kuti izvinezvi kunyoresa kwedu kuenda kusarudzo kwa polling station specific, kuenda kwedu kusarudzo nekuvhota kwedu kwa polling station specific, izvi zvinoreva kuti hakuna munhu acha kubvumirwa kuvhota pane chero polling station yaanoda. Kare munozva kuti taiti kana kuti tiri kuchitungidza, waigona kuenda kunovhotera pakreshi, waigona kunovhotera kuzengesa fuu, waigona kunovhotera chero pamwe pamwe. Iye zvino polling station specific inoreva kuti yangu dai tiri muward imwe chete, ward imwe chete ine 15 mapolling station. Iwe polling station yako iri polling station number 1, haugone kunovhotera ku15, hauvhotere ku14, hauvhotere ku10, nokuti ukaenda chero imwe polling station isiri yako yawakapiwa pabizr, unosvikawana voters roll repa polling station papo risina zita rako. Ndosaka taiti painspection pepevanhu taivakurudzira, endai munotarisa muone muzive mapolling station kuti musazomhemhaira muchitambudzika muchishuti, nokuti musi iwoyo hakuna waunenge uchabvunza kuti nhai saka kwangu chaiko ndeku, nokuti vanhu vese vanenge vane mabasa avo vanenge vachiita. Kana iye zvino nguva haisati yatiperera, hambi muri kunzwisisa, maelection edu ari kutwa musi wa30 Julai, pane 30 days zesei vanhu vachine nguva, vachine mukana vasati vakuze mapolice station avo kunyatsoenda kumadistrict office, kumaprovincial office, vachinotsvaga mapolice station avo. Nekuti musi iwoyo ukangorasika ukaenda pasiripi unonoshaya zita rako, uyezve hapana anenge aine nguva yekukubatsira kana kukuvhurira kompyuta musi iwoyo, nekuti tese tinenge tine mabasa atikuita. Saka tiri kuda kukurudzira muri emuzimbabwe kuti pachine nguva vasiri kudziya mapolling station muende munyatsonogutsa kana kuti polling station yavo inumber 1 here, inumber 2, inumber 3, ukaenda panumber 5 zita rako rinenge risipo kana polling station yako iri number 1.
Mutungamiri wesangano reelection resource center ERC vachawanda chimhini, vati sangano ravo ratanga urongwa hwokuongorora kuti zviri mugwaro revavhoti zviri kuenderana here nekunyorisa kwakaita veruzhinji kuti
vagotsanangura. Ndezvekuti takapuhwa voters roll neelection commission rotatanga kuongorora. Mukuongorora kwedu tichashandisa makombyuta kuvhura voters roll iroro, tisiri kuongorora takanyanya kutarisa kuti rakachena sei, takatarisa kuti madetails aripo pavoters roll iwowo ari accurate here. Saka ndio zvimwe zvinhu zvatiri kuongorora pavoters roll redu, but tiri kutiwo zvakare computer test yedu pavoters roll ichange ichibatsirwawo ne field test yevoters roll iroro, zvinova kuenzanisa pakati pezviri pavoters roll nezviri munzvimbo dzakasiyana siyana. Saka tichange tichienda kuti tinoverify kuti zveshuwa vacho vari kunzi vari pavoters roll varipo pavoters roll chaizvo chaizvo. Saka ndorimwe basa ratotanga kuita, hopefully in the next few days tichange taane ripoti yedu yatichashaya nemi kumedia, but yatichanyatsosheyawo neelection commission. Tarisiro yedu iri yekuti mukupa information iyoyo tichange tiine mukana wekuti election commission idzore mwoyo nenhau yekuti hapasisina zvavachaita maererano nenyaya yavoters roll. Kana paine zvakaipa zvinenge zvaonekwa, tarisiro yedu ndeyekuti zvichagadziriswa.
Zeki inoti zvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika hazvikwanisi kuvhota musarudzo dzegore rino kana zvisina kunge zvakauya munyika kuzonyorisa kuvhota. Maererano nemutongo wakatorwa nedare repamusorosoro reconstitutional court, masvondo mashoma adarika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.